Manera kanaka muri Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kurume 3 2022 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tenda kutema kwanza kwa nesu mchirongwa chedu cha nasi. Ini ndini jonga kandemi rindri mu Washington DC ndi chiti ezu nweshuru mchirongwa chedu cha nasi. Bazirezo utano runo tivano waviri waka fane chigwere cha COVID-19 munyika nezuro. Icho chakabato wa mwezana ni makumi matana tu ne mumwe. Bato yijare Citizens Coalition for Change runoti mafurisa ya mvula wayo. Awe kurisha ita mfaro achida kuziwa urongwa we mutungamiru we bato ili Vanelson Chamisa we kuchagaruti giro. Sangano rune ita resaru zomunye kare Zimbabwe Electoral Commission kana kutizek. Rino kufuma kuti arina kufambisa zvakanaka chirongwa chekunyoresa kukupidza musarudzo dzema by-elections. Babereki vochema-chema nekuwedzerwa kwemari dzechikoro. Indwe mimwe emisoro inawo zedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 zvasiya vafa nechirwere ichi vave zviuru zvishanu nemazana matatu nemakumi mashanu nevaviri. Vanhu zana nemakumi matanhatu nemumwe kana kuti 161 vakawanikwa vaine chirwere chine zuro wakare zvakasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira vave zviuru mazana maviri nemakumi matatu negumi nezviviri. Bazi rezveutano richitiwo vanhu mamiriyoni mana nezviuru mazana maviri nemakumi manomwe nezvisere zvine mazana matatu nemakumi mapfumbamwe nevana kana kuti 4,278,394 vabaiwa nhomba yekutanga. Vanhu vabaiwa nhomba yepiri vava mamiriyoni matatu nezviuru zvitatu nezvinomwe zvine mazana mashanu nevanomwe kana kuti 3,307,507. Vanhu vabaiwa nhomba yetatu vava zviuru zvitanhatu nechimwe zvine mazana maviri nemakumi mana nevana kana kuti 61,244. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuti inyatsoshande zvakanaka. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti nhengo dzebato raro kuvulawayo dziri kushaiswa mufaro nemapurisa kubva zvakabuda runyere kupe kwekuti mutungamiri webato iri Vanelson Chamisa vanenge vari muguta iri kutsvagira nhengo dzavo rutsigiro. Hatina kukwanisa kubata gurukota zvemukati menyika vakazembeka zembe sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Asi sangano reUnited Nations rakatomboyambira kare kuti hurumende hadzifaniri kushandisa chirwere cheCOVID-19 kumbunyikidza vanopikisa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri webato iri muvulawayo waSweden Chirodza.
No, nyaya iri kunetsa ndeye kuti mapurisa ari kufamba vachibvunzurudza vanhu kuti tiroda kuziva pana mutungamiri wenyu Nelson Chamisa. Ini ndini ndinotozonatsiridza kutaura vari kuti tinoziva kuna Nelson. Saka munhu wese ndiye akungobvunzurudzwa even mafoni vanhu vakudeedzwa kumaofisi eSouthampton kusimbori kana kulaw and order kuSouthampton kuvakuru vakuru chai chaivo mapurisa achibvunzurudzwa kunzi ko Nelson aripi. Saka inezvi pane nyaya yeroad show yetinge tiroda kuti tinge tichiita vabva vataura kuti no you can't do that.
Muri kuona nhasi zvinhu zvakamira sei?
Nhasi uno kwaenda mapurisa ndokunga 30 kupfumula aendeswawo mapurisa kuofisi achikuva achibvunzurudza izvi vakomana vedu vesecurity Nelson aripi. Saka tinoona kuti no apa vari kutyora kodzero dzedu iyo vavanoti Nelson anova mutungamiri wedu ane kodzero kuti afambe muno munyika meZimbabwe asina kushungurudzwa uyezve azvireve kuti pese pese panofamba paanofamba mapurisa anofanira kuziva ndiona kuri kuchikora kodzero zvedu izvi
saka muchaita sei kana mapurisa akaramba akatsika madziro
tichashandisa nzira dzatagara tichishandisa zvo muchiziva kuti hatina mobhira tagara tasununguka muno munyika nguva yasmith paive nelaw and order maintenance nguva yamugabe vakachengetedza mutemo iwoyo weudzvanyiriri vakazouchinjirudza zita vakuda kunatsiridza vakati mutemo uyo waakunzi posa saka nezvi kwaane umwewo futi wekudzvanyira vanhu saka tinambobvira tava vanhu vakasununguka muno munyika not even one single day tinambobvira taita vanhu vakasununguka saka tichashandisa nzira dzatagara tichingoshandisa kusvika kuvanhu and chandoziva ndechekutoti musi wa26 March tichakunda
mutauriri webato recitizens coalition for change mubulawayo wasweden chiroodza vari parunare kwakare kuulawayo nablessing zulu westudio 7 sangano runoita zvesarudzo munyika rezimbabwe electoral commission kana kuti zec rabvuma kuti harina kufambisa zvakanaka chirongwa chekunyoresa kukwikwidza musarudzo dzemaby elections nunurai jena anotipa nyaya inotevera
mugwaro rakabudiswa nezuro mutauriri wezec amai joyce kazembe vanoti sangano ravo harina kufambisa basa nemazvo apa hofisi yavo yemuchinhoi yakaramba mapepa avadhaiki makumbe ekuda kukwikwidza muwadhi 12 amai kazembe vanoti hofisi yavo yemuchinhoi yakaramba mapepa aya ichiti vanhu vainge vadoma vamakumbi kuti vakwikwidze musarudzo vainge vasina kunyoresa kuvhota sezvinodiwa pamutemo kurambwa kwemapepa aya kwakaita kuti vamakumbe vamhanye mhanye kutsvaga vamwe vanhu vakanyoresa kuvhota muwadhi mavo kuti vakwanise kukwikwidza asi amai kazembe vanoti zvakazooneka kuti vanhu ava vainge vakanyoresa uye vakatombovhota musarudzo dzemuna 2018 uye vakati sangano ravo rine urombo nezvakaitika patabvunza vaive mukuru pakunyoresa kwevaida kukwikwidza musarudzo musi uyu vashepherd kaocha vabvuma kuti hongu mazita akashayikwa musi uyu nekuda kwezvikonzero zvakasiyana vakaota vanoti mudzimai wavamakumbi uyo akavhota muna 2018 achishandisa zita rekuti nolin makumbe akanga akanyoresa kuti nolin musariri vakatiwo pane vanhu vainge vaine zita rechipiri rekuti muparaganda asi vainge vakanyoresa zita iri risina kupereterwa zvakanaka sezvakatanga kunyoreswa vakaota vanoti kukanganisa uku kwakakonzerwawo nemichini yavaishandisa iyo inotarisa mazita chete vanoti vakazotarisa mumuchini inotarisa mazita uchishandisa nhamba dzechitupa vamukumbi vanoti zvakaita zec zvinoshoresa zvikuru vachiti havachisina chivimbo nesangano iri kuti rinoita sarudzo dzakachena
havana kupa korekiti nezve yavachaita pamberi apo kuti vagoitika zvachose vakangoti vane urombo nezvakaitika saka kuti vachitinoti chagadzisa tichidai havana kutipaipa saka hatigoni kuvimba navo
sachigaro wesangano rinoongorora sarudzo rezimbabwe election support network kana kuti zesin vaandrew makone vanoti kukumbira ruregerero kwakaita zec hakuna zvakunobatsira
makandidheti vanenge vachida kuti vanominetwa vanofanira kuchekera vega kutarisa vega muvhotas kuti vaona kuti mazita avo arimo here mazita evanhu vanoda kunominetwa vanoda kuvanominata arimo here muvhotasvo zvino izvo zvinenge zvimwe zvichinetsa zec
nyaya dzine chekuita negwaro revavhoti dzakagara dzichinesa musarudzo dzose kubva makore akawanda apera gwaro iri raimbonyorwa nekuchengetwa nebazi rinopa magwaro ekuzvarwa nezvitupa asi rakazopiwa zec nekuda kwemakakatanwa pakati pemapato ezvematongerwo enyika nyaya yainetsa zvakanyanya ndiyo yekuti vanhu vainyoresa mazita asi vozonzi mazita avo haapo musi wekuvhota uye gwaro racho raiwanikwa mazita evanhu vakafa izvo zvaizofungidzirwa kuti mazita aya aishandiswa kudirira sarudzo ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini nunurai jena
Harare Wetlands Trust inoti matoro munyika asi kuchengetedzwa zvakakwana izvo zvichakonzera dambudziko remvura mumakore anotevera. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Nyanzvi mune zvenharaunda vaRob Cunliffe vachitaura pamusangano wevatori venhau vakokerwa neHarare Wetlands Trust vati tsvakirudzo yavakaita inoratidza kuti muHarare makamu makumi mashanu kubva muzana chematoro chakatoshandiswa kuiswa zvivakwa nezvimwewo. Vati izvi zvine njodzi huru sezvo matoro achibatsira mukuwanikwa kwemvura muguta. VaCunliffe vatiwo matambudziko anokonzerwa nekusachengetedza matoro ava kutoonekwa nekuda kwekunetsa kwemvura muHarare.
Really, we hit a water crisis already. As the city of Harare has been unable to provide reliable supply to many people, so more and more people are turning to groundwater for water supply. What we see across the city is that the level of the water table is going down, going down, going down. So again, it's not a sustainable situation. There's many boreholes that used to deliver water at 20, 30 meters, and then at 40, 50 meters, now are having to go to 70, 80, over 100 meters to find water or not find water at all. So that's another aspect where we are sliding into trouble very quickly.
Tatuwa muda mbuziko le mvura muHarare, gudare Harare riro kundikana kuwanisa vagari mvura, izuzo ita kuti vanhu vachere zviborani. Izvi zviri kuita kuti water table irambe ichidzika. Pazviborani vanhu vaimbobata mvura mushure mumamita 20 kusvika ku30 zvikazoenda ku40 kana ku50. Iko zvino mvura yakubatirwa kumamita 70 kana 80 kana 100 kana kutoshaya.
Mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vataurawo pamusangano mumwe vati zvisine nezvibvumirano zvakasainiwa neZimbabwe zvekuchengetedza matoro, matoro ari munyika ari munjodzi. VaShumba vatiwo tsvakiridzo yakaitwa nesangano ravo kumusha webudiriro uko vanhu vakavakira mumatoro yakabudisa pachena kuti vanhu veko havaoni pane chakaipa kuvakira pamatoro.
Vagari vakapinda musurvey iyi wazhinji wakabuditsa pfungwa dzekuti wanoda kuti mawetlands aya ashandiswe kuita zvekurimwa, uye hawana dambudziko kuti maitwa madevelopments mumawetlands imomo.
Vatiwo tsvakiridzo yavo yakabudisa kuti vanhu zvikamu makumi masere nezvitatu kubva muzana vakavakira mumatoro ava vanoti havamwiwo mvura yekanzuru nekuda kwekuti inoratidza kuti haina kuchena. Mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti vari kurwisawo kuti matoro achengetedzeke vachiti ndiwo anoita kuti guta rirambe richiwana mvura.
Tiri kushanda neveHarare Trust kuchengetedza matoro. Tine dambudziko ratinoona tose kuti kune matoro mamwe akashandiswa zvisirizvo, kuya kwatinogara tichiputsa dzimba dzinenge dzavakwa tichiti vanhu vasavake mumatoro. Saka sekanzuru tinokurudzira kuti vanhu vasavake mumatoro, vanhu vasaite zvisingatenderwi mumatoro.
Vatiwo muHarare njodzi huru mukuchengetedzwa kwematoro iri kubva kune avo vanotora nzvimbo dzekuvakira zvisiri pamutemo. Studio 7 yatadza kunzwa kubva kuEnvironmental Management Agency sezvo tatadza kubata mutauri wesangano iri Muzare Amkela Sidange. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vamwe vabereki vari kuchema-chema kuti mari dzechikoro zvikuru dzebudiriro kana kuti ruvako dziri kuwedzerwa zvakanyanya zvokuti vanogona kutadza kutumira vana vavo kuzvikoro. Zvikoro zviri kuvhurwa svondo rinouya nemusi wemuvhuro. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Zvikoro zvizhinji zvine vana vanogarapo zvakange zvichida mari yaitangira pazviuru makumi mashanu emaRTGS kana kuti 50,000 kusvika pazviuru makumi manomwe emadhora 70,000. Pari zvino zvikoro zvave kuda mari dzinotangira pazviuru makumi mapfumbamwe emadhora 90,000. Kuwedzerwa kwemari iyi kunouya apo vabereki vakawanda vanoti vakatoomerwa nekudhura kuri kuita zvinhu zvinonzi zvakakwira nezvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana 25%. Sangano rinorwira kodzero dzevatengi reConsumer Council of Zimbabwe kana kuti CCZ rinoti mhuri ine vanhu vatanhatu yaida mari inosvika zviuru makumi mashanu nezvisere zvine mazana maviri nemakumi masere nemana emadhora eRTGS 58,284 muna zvita gore rapera, yave kuda zviuru makumi manomwe nemaviri ane mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nemanomwe 72,867 RTGS. Mungu mbereki, amai interest takaedza, vati, mwana wawo asatadza kuenda kuchikoro nekuti vakaomerwa.
Inise mbereka ne mwana ari kubodi, zvakandiomera nenyaya dzokukwidzwa kwamafisi. Tanga tichiziva kuti muna January mwana achaenda tabhadhara 75,000, yanga yakatondiomerazve. Iye zvino takunzi, zvikoro zvichivhugwa pavananga vabhadhare 90,000. Mari yacho handikwanisi kutoiwana.
Mumwe mushandi wehurumende vaHonest Mapingure vanoti, zvava kuvaomera kuti varambe vachiendesa vana kuzvikoro zvinogarwako, nekuti mari yekotoro imwe chete inoda kushandirwa kwemwedzi yakawanda.
Mubereki unofanira kukora ruviri kana rutatu kuti akwanise kuva anobhadhara. Inongova school fees yoga chete. Patongotengwa kana yunifomu kana chikafu chemwana chekunoita akwanewo zvekuvarayirwa nazvo kuchikoro. Saka isuwo sevabereki kuno kumbatosara kuti tichida kudya. Panozoona kuti isu tinenge tine vana vaviri vatatu hazvingori kuti tonge tichingova ne1-1. Mwamwe wangu ari kumayunivhesiti hazvo zvatiomera zvototi chero secondary education kuva affordable kwayo kwakutooma nepei dzedu dzisingawedzerwi.
Vakuru vezvikoro mumasvingo varamba kutaura nestudio 7 vachiti havatenderwi nebazi rezvidzidzo kutaura nevatori venhau. Asi munyori mukuru musangano rinomirira vakuru vezvikoro reZimbabwe National Union of School Heads Zinashu vamunyaradzi majoni vaudza studio 7 kuti mari yechikoro iri kukwidza nenyaya yemutengo yezvinhu iri kukwira munyika.
Kusimbisa nyaya yekuti mafizi akwira kurovera mbambo pasiri ipo, nekuti nyaya chaiyo iri pakuti mari yemuno yakapedzewa muto ikabva yashayiwa simba zvekuti mitengo yezvinhu zvinodiwa muzvikoro yakabva yaita muramba mhuru.
Studio 7 yatadza kubata mutauriri webazi rezvedzidzo munyika vataungana ndoro kuchinzwe divi rehurumende panyaya iyi sezvo nhare yavo yanga yakadzima. Asi vachitaura nevatori venhau munguva pfupi yapfuura, vandoro vakati zvikoro hazvifaniri kukwidza mari zvisina mvumo kubva kubazi ravo. Anoona nezvekufambisa kwemabasa muhofisi yesisi zetu mumasvingo vadhumisani mungujini vati kukwira kwezvikoro kuri kuwedzera marwadzo kuvabereki avo vari kutadza kuwana mari inodiwa nemhuri pamwedzi.
Tiri kushushikana nemafees akachajiwa nemaboarding schools. Tiri kuona kuti on average maboarding schools are charging more than 50,000 RTGS. Pabasket redo ratakaita takaona kuti mainfos ndiwo akaita the major cost driver. Basket redu risvike around 70,000.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vakazvimirira masvingo vapadzo nchuma vanoti zvese izvi zviri kukonzerwa nemamiriro eupfumi hwenyika waenda kumawere.
Tinozviziva isu tichikura kuti maticha kudhara munhu waishamisira, asi mazuva ano zvoda zvatiomei, mari yedu yakudhipirishieta, ndochokwadi chiripo.
Sangano rinopa yambiro munguva dzezara refinement early warning systems network kana kuti FuseNet rinoti vanhu vazhinji vachashayiwa chikafu nekukwira kuri kuita zvinhu munyika. VeFuseNet vanoti zvinhu zvakaita semafuta ekubikisa chingwa, hupfu, nyama, mitero yomvura nemagetsi zvakakwira nezvikamu zvinotangira pagumi kubva muzana 10% kusvika kumakumi maviri kubva muzana 12% pakutanga kwegore. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatungamiri venyika dziri musangano rinomirira nyika dzekumawirira kweAfrica reECOWAS vari kuita musangano muGhana nhasi wekuzeya nyaya dzekupidigurwa nechisimba kwehurumende muMali, Burkina Faso neGuinea. Nemusi wechipiri pane vamwe vanhu vainge vaine pfuti vakaedza kupidigura hurumende yeGuinea-Bissau. Vakuru vakati chakupa ronda chati nhunzi dzikudye. Izvi ndizvo zvinonzi nevamwe zvave kuitika kumutengamiri ubato idzva rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vaNelson Chamisa pamwe nebato ravo zvekusweroshoropodzwa nemamwe mapato anopikisa sezvinonzi ndivo vari panyanga. Vamwe vanoti izvi zvinobva mukudiwa kwavo nevanhu izvo zvoita kuti mapato aya asiye kutarisa bato riri kutonga opedzera hoko padeve retsindi. Iro bato rezanuPF rinotonga rinotiwo chose charinoti chakakanganisika munyika ronongedza kuna vachamisa nebato ravo kubva vachiri mutungamiri weMDC Alliance. Vamwe ndo vanoti mapato anopikisa anosweroshoropodza vachamisa nebato ravo sezvinonzi ndo vari muhurumende anogona kunga akatengwa nezanuPF kuti akanganise mapato ainoona seane mukana wekuibvisa pachigaro. Vamwe mubato reMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora Vakato zivisa kuti wacha zinga nengo zebatora wacha misa zinenge zakunda msaruzo zema by elections. Arikuwe kwa manakurume kunyanga hazo za kuikwiza ziri pasi pebatore Citizens Coalition for Change wachiti adzina kunge zabuda mu MDC. Asi vangu wanongura jama tungerwe nyika wano tukudonzirana pasi kurukuitika mapato wano pikisa uku kuchaita kuti batore zano PF rirambe riripanyanga kushika madonge amera nyanga. Mukuzeya nezvenyaya iyi Tabata Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa Democratic Party Dr. Uriah Izembe pamwe nenhengo yeZANU PF vachiongorora zvematongerwo enyika Dr. Simba Mavhaza. Tatanga nekubvunza Dr. Zembe kuti vanoti kudii nekunangwa kunonzi kunoitwa vachamisa nemamwe mapato anopikisa kusanganisira riri kutonga reZANU PF.
Ndingangoti chinhu chokutanga vanhonga kusaziva utongi homu Zimbabwe kunodiwa navanhu. Vanhu homu Zimbabwe vanoda utongi kujekerere kwavanotsika hurumende chivo ete hwechiuto kana kuti hwemhuri kana kuti hwemba kana kuti hwenhaka. Pane vamwe vanopinda vachinodzingirira munhu pachinhambo chokuti voti ndezvavanhu iyezvo totarisa kuti tsarudzo dzikadanwa dzinenge dzichida vanhu vanokwikwidza. Vanhu vakwikwidza ndinoona kusaziva ndo chinonyanya kukonzeresa kupatsanura napatsanura. Kusaziva kwokuti anoguma vodzingirira munhu sezvakaita vachamisa kuti vodzingirirwa, asi sarudzo hainge isiri yachamisa.
Ndoenda kuna Dr. Mavhaza.
Hachisi chokwadi ba ZANU PF haitarisi kuna vachamisa. Tinongonongedza panenge pane dambudziko nguva iyoyo kuti ruzhinji reZimbabwe ruone pane dambudziko. Mukaona kuti mwedzi uyo pane zviripo, kana bvezi rikapfeka hembe rikadungedzera mamatsa yangu richizavo, ndosaka muchiona kuti zvakaita bato ravachamisa harisi bato rakazviumba kubva muvanhu, bati ibato rakaumbwa nedzimwe nyika rikaiswa muvanhu. Vanhu vakadziviringwa vakasvika kuti ibato revanhu. Ndosaka muri kuona kuti ruzhinji reZimbabwe pamaelections esatinoita ehe vanowana chaunga chinovateera but havaone ruzhinji rwunodiwa. Tamuse kuona ndechekuti pati yavo inonzi CCC kai irimbori MDC yangoshandirwa zita nekuti havana chazitati yachinja. Kutambura kwavano veZimbabwe hakukodzerwe nemusangano weZANU PF, asi kunokodzerwa nevanopikisa vari kufungidzira kuti vana veZimbabwe vakatambura vanobva vavhotera ivo. They are oppressing our children or our people to rebellion. Nema assumptions. Asi vana veZimbabwe vakadzidza vanozvinzwisisa kuti aiwa apa tikupiwa gudo risina nyama.
Dr. Zembe, zvinosiya papi mapato anopikisa tichitarisa sarudzo dziri kuya dzemaby elections? Pane chaanobura here nekupesana kuri muopposition?
Vanhu veZimbabwe vane njere dzinodarika vanhu vakamira vaviri vatatu kana kuti boka rezvematoke kuenyika. Vanhu vese veZimbabwe ndo vanogadza vamiririri vavanoda, ndo vanogadza vatungamiriri vavanoda. Vane njere, vanoziva zvavanoda. Ndo zvichabuda kuzvino pamaby election atatarisana nawayo. Havangodhakanyike pfungwa vanhu veZimbabwe, hapana pavakambokonewa. Vanhu vakaramba vachingoita pfungwa dzokugadzirisa zvinhu, asi kuoma kwomusoro wevaiva muhurumende kubva 1980 ndiko kwakakundisa vanhu, ndo kuri kutorwisana nezvito zvavanhu. Saka vanhu havambodhanganyiswi pfungwa nokuti pazoita vana vamabhaza vanotaura kuti zvakadai vanhu vokuzveva, nokuti vanhu vatasana upenyu hwavo kuti zvivandakire. Saka izvozvo muchazviona ndo makudira azvichaita. Vanhu vane njere yeZimbabwe inodarika zvinotaurwa nana vamabhaza, nokuti nyika haina kungonyuka izvozvi, ine nhoroondo.
Dr. Mavhaza, tinonzwa vamwe vachitaura kuti mapato mazhinji iyo anopikisa anonzi anenge achingoshoropodza vachamisa anenge aumbwa pamwe nekubhadharwa neZANU PF. Munoti
kutanga ndekuti vaZimbabwe vari pano vachazokudza kuti vakabhadharwa mari neZANU PF, asi mukanyatsoongorora MDC kana mapato anopikisa kana kuti tsinde rekupikisa rinobva paMDC raako CCC vanongova netsika yekungopomera ZANU PF kana vachinge vakundikana. Chekutanga vakadzingwa vawesa nube kuMDC vakanzi vatengwa neZANU PF, vakanzi vapiwa prize munhu weZANU. Vakadzingwa vabiti vavice president vachamisa vakarohwa nevanguard mahave South Spire vakatozoponera nekutambira kuti kari matangirai vakanzi vatengwa nezanupiefu. Mangoma akabvapo achidzi atengwa nezanupiefu. Pakaitawo mukomana uyu werusha wejobusikana. Akanzi vatengwa nezanupiefu akanotanga nepati yaiMDC99. Vesava pakafa vatangirai vakazodzoka vakapinda zvakare muMDC. Hatina kuzoziva kusava vanozodzi vakazonzi vazotengeswa nezanupiefu vachiri kuzanupiefu. Saka nyaya yekukopotera zanupiefu inyaya inongoitwa nevanenge vakundikana.
Vanga vari nhengo yezanupiefu vachiongorora zvematongerwo enyika, Dr. Simba Mavhaza vari parunare kuBritain Studio 7. Manzwa okubva kunyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Urayai Zembe vari parunare muHarare neStudio 7. Munhau dzemitambo, mukuru weSports and Recreation Commission vaGerald Mloshwa vanoti bhodhi reZifa rinotungamirwa nemutungamiri weZifa vavakamisa basa vaFelton Kamambo harina simba rekumisa vanhu mabasa. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
VaMlochwa vanoti bhodhi ravakamambo harina simba rekudzinga vanhu ava nekuti ivo pachavo vakadzingwa basa kare. Aingotambira Akeji United Danny Jim anoti kurisana uku ndiko kwakaita kuti Warriors akundikane kuAfcon.
Maresults anogobuda sei ivo vakuru vakuru wacho vasiri kuwirirana zvinovhiringidzawo vatambi. Saka kusava neorder ikoko hataitarisira kuti pane zvinobuda zvakanaka.
VaMlochwa vanoti vakamambo nevamwe vavo vakaramba vachiita zvavari kuita izvi vachatorerwa matano makukutu. Bhodhi ravakamambo nemvuro rakazivisa kuti radzinga basa mukuru wePremier Soccer League vaFarai Jere, mukuru wekumahofisi ePSL vaKenny Ndebele, manager wezvikwata zvenyika vaWellington Mpandare, mukuru weDynamos vaIsaiah Mfurutsa, Sachi Garo weHighlanders vaJohn Fatsibanda pamwe nemukuru weCapes United vaNamo Tutisani. Munyori mukuru webhodhi iri vaJoseph Mamutse vakazivisa zvekare kuti vadzinga vakuru veZifa Northern Region vaMartin Kweza navaSwini Mushonga pamwe neakafanobata basa remukuru wekumahofisi eZifa vaXolisani Gwesela. Vese ava vari kupomerwa mhosva dzakasiyana-siyana nebhodhi ravakamambo iri. Asi mukuru wenhabvu yevanhukadzi Muzare Babura Chikosi vanoti senhengo yeZifa bhodhi havana kushedzwa kumusangano wekudzinga vanhu vese ava basa. VaMushonga veZifa Northern Region vanotivo havadzingwe basa nevanhu vasiri vakuru vekubasa kwavo. VaMupandare vataurira Studio 7 kuti vachiri pabasa vachiwedzera ivo kuti nezuro chaiye vakatopinza mukamba chikwata chevanhukadzi chemaMighty Warriors icho chirugadzirira mutambo weAfcon neBotswana. Asi vakamambo mutsamba yavo yekudzinga vanhu ava basa vakasimbisa kuti ivo ndivo vari kutungamira nhabvu munyika sekutara kwakaita sangano rinotungamira nhabvu pasi rese reFIFA. Tavatumira mibvunzo kuti vachaita sei nevari kutsika madziro asi vange vasati vapindura pataenda pamhepo. Kunyange hazvo vakasiyiswa basa neSRC, FIFA inoti vakamambo ndivo vachiri kutungamira nhabvu munyika. FIFA yakapa SRC kusvika musi wa3 Ndira kuti idzore vakamambo nevamwe vavo pabasa, asi haisati yatora matano mushure mekunge SRC yaramba kudzora vakamambo pabasa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk cheWomen's Round Table chatinotarisa zviri kusangana nemadzimai muupenyu hwavo na8 PM, nhasi tiri kutarisa nyaya yeCovid-19. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivei nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, titumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.